vadzidzisi venhema, vadzidzisi venhema. Muchirongwa chanhasi ndinoda kuti ndienderere mberi ndichitaura pamusoro pevadzidzisi venhema, nekuti rimwe rematambudziko makuru atinorwisana nawo muchechi yanhasi hauzi upombwe kana umbavha kana uroyi kana madhimoni mamwe, asi inyaya yevadzidzisi venhema. Chimwe chandakaona ndechekuti zvimwe zvinhu zvakaita soupombwe, udhakwa nezvimwe zvakangodaro daro hazvinetsi kuona, hazvinetsi kuzvitsaura sechechi kubva kwazviri. Asi chinhu chinonzi vadzidzisi venhema chakaoma zvikuru, nokuti kunyange muchechi iri kufamba mugwara rakanaka, chinhu ichocho chinogona kupinda chisingaoneki. Ndinofunga ndozviya zvinonzi naJesu Kristu, mapere anenge akafuga makushe ewai. Ndo zvinoda kuita dzidziso dzenhema. Dzinogona kupinda muchechi kuna baba vaya vamunoti mudzidzisi mukuru weshoko raMwari, kuna vachidimuro vaya vamunoti ndoo vahombe, kana muchida kushandisa mutauro wevechidiki, munyaya dzekudzidzisa shoko raMwari. Ivo vaya ndoo vanogona kupindwa nenyaya iyoyi yokudzidzisa nhema, votova mudzidzisi wenhema, votanga kuparadzira dzidziso dzenhema. Nemhaka yei ndichifungidzira kuti dzidziso dzenhema dzakaipa uye tinofanira kukoshesa chokwadi? Pane nyaya yaunoverenga muBhaibheri, mubhuku kana kuti Evhangeri yaJohani chitsauko 4, unoverenga Jesu Kristu rimwe zuva vachifamba vachibva kune imwe nzvimbo nevadzidzi vavo. Bhaibheri rinotaura kuti vakanga vaneta vakanzwa nzara. Vadzidzi vaJesu vakaenda muguta muSamaria kuti vaende kunotsvaga zvekudya vambogadzirisa matumba avo. Jesu Kristu anzi havana kuenda pamwe chete nevadzidzi, asi vakaenda patsime rakanga riri pane imwe nzvimbo. Vasvika ipapo vakagara havo, hanzi ndobva kwauya chimwe chimhandara kana kuti mumwe mudzimai aibva muguta reSamaria akauya kuzochera mvura. Asvika ipapo Bhaibheri rinotaura kuti vakatanga kukurukura, vakaita hurukuro naJesu Kristu. Hurukuro yacho ikazovasvitsa pamashoko ekuti mudzimai uyu akanzi naJesu, ndinokumbirawo mvura. Jesu vamudaro ndokubva iye azotaura iye Jesu wacho achiti, mudzimai dai wanga uchiziva kuti ari kukuti ndipowo mvura ndiani, ungadai iwe wamukumbira mvura akupa mvura mhenyu inofashairira upenyu husingaperi. Mudzimai uyu akamuti ndee, akamutarisa, zvikanzi mvura yacho munoichera nei, iro tsime rakadzikadzika kudai? Mungape munhu mvura mhenyu imimi? Muri mukuru here kuna tateguru vedu Jakobho, vakanwa patsime irori vakatisiyira tsime iri kuti tinge tichichera mvura? Ndobva Jesu vatsanangura zvavakatsanangura, zvakasanganisira kuti vakazosvika pakuti kumudzimai uyu, isu samaJudha tinonamatira Jerusarema, veSamaria vachinamatira kuSamaria. Asi nguva iri kuuya uye yatouya, yava zvino, yekuti vanonamata Mwari vachamunamata mumweya nemuchokwadi. Kazhinji patinoenda mumachechi medu tichiimba tichiti Mwari vanotsvaga vanomunamata nokumuimbira mumweya nemuchokwadi, dzimwe nguva hatizivi kuti tiri kutaura kuti kudii, tiri kuimba kuti kudii. Hatizive kuti chatiri kuita chakadzika kusvika papi. Ndinoda kuti kwauri, Jesu zuva iroro vachitaura nemudzimai weSamaria, vakaburitsa zvinhu zviviri zvinokosha zvavanotarisira kuchechi imwe neimwe inoda kuvafadza. Hanzi nguva zvino yakwana yekuti chokwadi chiya chaiva paJerusarema chekukoshesa mutemo, chekukoshesa shoko raMwari chichiuya muupenyu hwokunamata kwose. VeSamaria vaikoshesa mweya chaizvo, asi kafunga kuti mudzimai uyu aitaura naJesu ainamata. Achinamata kudaro, hanzi anga achirarama nemumurume akanga asiri wake. Hanzi anga atomboita varume vanotosvika 5 waakanga ainaye akanga asiri wake. Pafunge ipapo, mweya uzere muSamaria, asi chokwadi makanga musina. Chokwadi chakanga chichishaikwa, asi mweya wakazara. Saka Jesu akada kuratidza kuti kunamata kwechokwadi, kunamata kwazvino, kunamata kwaJesu, kunamata kwaMwari, ngakuve kunamata kune chokwadi cheJerusarema nemweya weSamaria vanomunamata mumweya nemuchokwadi. Kana ukaona chinamato chinongosimbisa mweya oga, chinongosimbisa kuprofita koga, chinongosimbisa kudzinga madhimoni koga, chinongosimbisa kuporesa vanorwara chete, chinongosimbisa zvinhu zveminana bedzi, asi chisingasimbise chokwadi chiri mushoko raMwari, kunamata ikoko kuri kuuya nevanhu vandiri kutaura muzvirongwa zvino kuti vanokodzera kuti ndivati vadzidzisi venhema. Zvimwe chete zvoone kunamata kunosimbisa chokwadi, asi kuchiramba mweya. Nekuti mweya variko, mweya mutsvene ndo simba raakatipa, hanzi simba rinokunda zvose. Kunamata kwechokwadi kwaidzidziswa naJesu Kristu, kunamata kunosimbisa chokwadi kuchivawo kunamata kunogamuchira mweya munyaradza atakasirwa naJesu pavakakwira kumusoro kudenga, kuti ndichakusiyai musiri nherera, asi ndichakusiyai miina mweya. Iye achakuratidzai chokwadi chose. Ndosaka tichida mweya mutsvene. Basa guru ramweya mutsvene harisi rekudzinga madhimoni pakati pedu. Basa guru ramweya mutsvene harisi rekuporesa vanorwara. Basa guru ramweya mutsvene harisi rekuita zvishamiso. Basa guru ramweya mutsvene raanofanira kuita pakati pedu ngarive rekubudisa chokwadi. Kana ukaona mweya mutsvene angova wekutaura nendimi, angova weminana, angova wezviya zvatinoti zviratidzo, dzimwe chechi dzikatonzi zviratidzo zveapostori, kana wangova wezviratidzo chete paane dambudziko ipapo, mweya mutsvene ngavabudise pakati pedu chokwadi, nekuti Mwari vanotsvaga vanomunamata mumweya nemuchokwadi. Muteereri, muchitsauko chakapfuura kana kuti muchirongwa chakapfuura, ndainge ndichiri muchitsauko chechipiri chetsamba yamupostori Petro yechipiri. Ndinoyeuka kuti takanga tichidzidzisana pamusoro pedzidziso dzenhema muimba yaMwari. Chitsauko chimwe chetecho ndicho chandinoda kupfuurira nacho mberi nhasi uno, uye ndinotenda kuti tichangobatsirwa pamwe chete sokubatsirwa kwatakangoita muchidzidzo chakapfuura. Chandinoda kuti urege kukanganwa ndechekuti icho, shoko raMwari rakati iro vazhinji vachateera uori hwavo. Ichocho ndicho chimwe chinhu chandinoda kuti chinyatsocherechedzwa chaizvo muchechi. Ndakaona hangu kuti vanhu vazhinji tinorasika chaizvo muupenyu hwedu nokuda kwezvinhu zvidukuduku chaizvo. Vamwe vanhu vanoti kana vachinge vangoona munhu anenge angouya chete nechinhu chitsva muchechi, vanenge vave kutoda kumutevera munhu iyeye. Vamwe vacho vanenge vari vaya venhema kana kuti vadzidzisi venhema. Ndinoda kuramba ndichikurudzirana newe kuti tirambe tichinzvera mweya yose muchechi. Ufunge ichocho hachisi chivi, asi kuti kunyange neshoko raMwari rinodaro ufunge. Zvino ndinoda kuti ndisati ndapedza nguva ndibva ndangopinda newe mukuverenga chikamu chanhasi uno. Usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti vadzidzisi venhema, vadzidzisi venhema. Kamwe kamwoyo kanga kachida kuti ndichitumidze kuti vadzidzisi vemafoyo, kana kuti vadzidzisi veshoko rorufu. Pandima yechina muchitsauko chechipiri chetsamba yechipiri yamupostori Petro, tsamba yechipiri yamupostori Petro chitsauko 2 pandima 4, shoko roupenyu rinoti iro, nokuti kana Mwari vasina kurega vatumwa vakatadza asi vakavakandira mutataro nokuvaisa kumakomba erima kuti vachengeterwe kutongwa. Vamwe vazhinji vanodudzira magwaro vanotsanangura ndima ino vachienzanisa nendima iri muna Genesi chitsauko 6. Zvinoina hangu handitenderani nazvo. Handitendi kuti vanakomana vanotaurwa kana kuti vatumwa vanotaurwa pana Genesi chitsauko 6 vakanga vari vatumwa kana kuti ngirozi, asi kuti vakanga vane chokuita norudzi rwavanhu. Akanga ari madzinza yavana vevanhu chaivo, kwete vatumwa. Uye handifunge kuti mupostori Petro pane paanga vanoukama nechikamu ichocho chaGenesi. Zvino mupostori Petro anorevei chaizvo, uye ndevapi vaanoenderana navo nechireo chake? Ndichada kuti ndigokupa zvimwe zvishomanene izvo zvingakubatsira kuzarura pfungwa. Judha anotaurawo zvinoenderana nezvinorehwa naPetro. Bhuku razvakazarurwawo rinotionesawo zvepamusoro pezvimwe pamusoro pezvinotaurwawo pano namupostori Petro. Handichakupa ndima dzacho iye zvino, asi kuti chandinoda ndechekuti icho wogozoverengawo chitsvaka chokwadi chacho chaicho. Imo mumagwaro ndimo mune mhinduro kumibvunzo yose yatingava nayo muupenyu hwedu. Mupostori Petro pano anotiratidza kuti vatumwa vakanga varipawo vakatadza pamberi paMwari. Chinondifadza ndechekuti icho vatadza saizvozvo Mwari havana kungovarega vakadaro vachiti nokuti vakanga vari vatumwa, asi kuti Mwari wakavatonga. Ndinotenda kuti unonzwisisa chaizvo kuti kutonga kwaMwari kukuru kwazvo. Naizvozvo kana Mwari akavatonga vatumwa vacho ava vasinga varegeri, uye ivo vainge vatadza pamberi pavo, vangagotadza sei kutonga kunyange nevadzidzisi ava venhema? Ufunge chandinoda kuti ugoziva ndechekuti icho Mwari havana chavanombokunyara kana kukutya muupenyu hwako. Kana uchinge watadza, watadza chete. Uye chingoziva chete kuti kana usingatendeuki, chawangomirira chete ndiko kutongwa. Kana munhu achida kutiza kutonga kwaMwari, anenge achifanirwa kutendeuka. Anenge aramba kutendeuka anotongwa uye kukandirwa mugomba remoto. Gehena pacharo rakamirira munhu anenge asina kutendeuka pakutadza kwake. Kunyange zvazvo pakutanga rakanga risina kunge rakagadzirirwa munhu. Pandima yechishanu muchitsauko chechipiri mutsamba yamupostori Petro yechipiri, tsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko 2 pandima 5, shoko roupenyu rinoti, akasaregawo nyika yakare asi wakaponesa Noa muparidzi wokururama pamwe chete navamwe vanomwe nguva yaakauyisa mvura zhinji panyika yavanhu vakanga vasingadi Mwari. Muchitsauko chechitatu mupostori Petro achataura pamusoro penyika yairepo, nenyika iripo, uye nenyika ichazouya munguva ichauya. Mwari havana kuchengeta kana kurega nyika yairepo. Iyoyo ndiyo nyika yakanga iripo Noa asati avapo. Chiiko chainge chaitika kuti Mwari vagoparadza nyika yacho? Ndinotenda kuti mhinduro yacho inova pachena chena chaizvo. Chakapa Mwari kuparadza nyika yacho ndicho chivi chavakanga vabata muupenyu hwavo. Ufunge chinhu chinondifadza chete muupenyu hwangu ndechekuti icho kunyange vanhu vangatadza zvavo, asi hapashayikwe vanomira naMwari vakatendeka. Kana vamwe vanomwe vakanga vakatendeka vasina kunge vachitadzira Mwari, ivavo Mwari havana kuvaparadza, asi kuti vakavaponesa pamwe chete nomunhu wavo Noa muparidzi wokururama. Dai Mwari akandibatsira ndikazikanwa sokuziva kwandinoita Noa, andinoziva somuparidzo wokururama. Rimwe ramakore zvikanzi chidimuro, muparidzi wokururama. Vanhu vakanga varipo vainge vari vezvinamato, asi chinhu chimwe chete chavainge vachikanganisa ndechekuti icho vainge vachingonamata zvinamato zvavo chete asi vasingade kutevera Mwari mupenyu wazvokwadi. Chinamato chimwe nechimwe chisina Mwari chakafa uye hachina chachinogona kubatsira upenyu hwemunhu. Ndinofara hangu nokuti chiKristu handichinamato asi kuti upenyu hwoKristu Jesu vakauya kuzoisa mumunhu uye anenge atenda mavari nokuvagamuchira. Chinhu chaitsamwisa Mwari ndechekuti icho vanhu ava pakurarama kwavo vaingorarama havo sokunge Mwari havana kumbobvira vavapo. Izvozvo ndizvo zvainge zvichivapa kutadzira Mwari muupenyu hwavo. Mwari havana kuvarega vachienderera mberi asi kuti vakavaparadza nemvura zhinji. Vanotadza chero nanhasi uno vachangotongwazve naMwari uye vachazotadzazve muupenyu uye munyika ichauya vachatongwazve naMwari. Kazhinji vanhu tinozvinyengera muupenyu hwedu tichiti tine zvakanaka matiri. Asi Pauro kana achitaura mutsamba yake kuvaRoma chitsauko 7 pandima 18 anotaura achitiye mandiri hamuna kuita zvakanaka. Mashoko ake anobva andiratidza pachena kuti mumunhu chaimo kana kuti munyama hamuna chakanaka chinobuda. Tinodazve kuti mushure mechidzidzo chino wogozoverenga Genesi chitsauko chechitanhatu, Genesi chitsauko chechisix kune avo vechisalala vasingazivi kuti kana tichiti nhanhatu tinenge tichitaura zvingani, naGenesi chitsauko 9 pandima yechitanhatu, Genesi chitsauko 9 pandima yechitanhatu, netsamba yamupostori Pauro kuvaRoma chitsauko 7 pandima 18, tsamba yamupostori Pauro kuvaRoma chitsauko 7 pandima 18. Iko zvino ndinoda kuti tigoenda pandima 6 muchitsauko chechipiri chetsamba yamupostori Petro yechipiri, tsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko 2 pandima 6. Shoko roupenyu rinoti, akashandura maguta eSodoma neGomora, akarayira madota, akatongera kuti aparadzwe, akaaita chive chiratidzo kuna iwo vachagara vasingadi Mwari. Unogona kuverenga nyaya yose izere pamusoro pezvandichangobva pakuverenga mubhuku raGenesi chitsauko 19. Inyama iyo Mwari yaakatonga paSodoma nepaGomora. Ufunge, zvakaipa zvose zvakanga zvichiitwa mumaguta iwaya. Chero nanhasi uno chaiye unoona kuti chivi cherudzi urwu, kusanganisira hongo chani, zviri kubata zvakanyanya munyika, zvikuru sei nyika dzokumavirira. Nyama chinhu chakaipa uye ndiyo inopa munhu kurarama muuipi nemuhunhu hwekare. Kana ukaona munhu achikundikana kurarama upenyu hwakanaka, handi kuti izvozvo ndizvo zvaanenge achida, asi kuti nyama pachayo ndiyo inenge ichipa munhu kurarama mazviri. Ndinoda kuti ugozoverenga tsamba yamupostori Pauro kuvaRoma chitsauko chekutanga kubva pandima 18 kusvika pandima 32. Tsamba yamupostori Pauro kuvaRoma chitsauko 1 kubva pandima 18 kusvika pandima 32. Pandima 7 nendima 8 muchitsauko chechipiri chitsamba yamupostori Petro yechipiri, tsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko 2 pandima 7 nendima 8. Shoko roupenyu rinoti, akasunungura Roti wakanga akarurama, wakanga afa neshungu nokuda kwomufambiro woutere wavakashata, nokuti munhu uyu wakarurama zuva rimwe nerimwe namabasa avo akanga asina kururama. Mashoko ari pano anobudisa pachena upenyu hwakanga huina Roti. Chabuda pachena pano ndechekuti icho Roti haana kunge achifara. Chikonzero chacho chiri chemararamiro evanhu vakanga vachirarama munzvimbo yaakanga achirarama. Upenyu hwavo hwanga hwakaipa kwazvo. Havana kunge vachifadza Mwari namafambiro avo. Izvozvo ndizvo zvakamutsa shungu mumwoyo maRoti. Kurarama muSodoma chaimo chainge chiri chinhu chinorwadza kana kuti kwainge kutori kurwadziswa. Chimwe chinonyanya kumupa kurwadziwa inyaya yekuti iye ainge achida Mwari kwazvo. Ufunge kana iwe uchida Mwari chaizvo nemwoyo wako chaiwo, pakava nevamwe vanhu vanenge vasingade Mwari, unorwadziwa chaizvo muupenyu hwako. Unonzwa chaizvo mumwoyo mako kuputirwa neshungu. Zvinongofanana nokuona munhu waunenge uchida kana kuti hama yako yepedyo chaiyo ichirwadziswa. Mumwoyo mako unonzwawo kurwadziwa uye kuputirwa neshungu chaizvo. Rot akanga ari munhu wakarurama asainge achigara pakati pavanhu vakaipa. Ufunge, ndinoda kuti umbozvifungawo iwe wega kuti chokwadi munhu wakarurama kugara pakati pevanhu vakaipa kudaro. Ainge achiona mararamiro avo ose zuva nezuva, uye achinzwawo matauriro avo ose zuva nezuva, mazuva ose. Ufunge, naizvozvo mwoyo wake hawairega kuzadzwa neshungu, hawaimborega kana kurwadziwa. Ufunge, nguva chete ndidzo dzine shanje. Ndinoda hangu kuguma pano nechidzidzo chanhasi uno. Muchidzidzo chinotevera ndichange ndichienderera mberi nechitsauko chechipiri chetsamba yamupostori Petro yechipiri. Mudikani, ndinoda kuti ugoziva chinhu ichi chekuti icho vadzidzisi venhema nedzidziso dzenhema zvapararira panyika. Zvino kana uchinge wasarudza kutevera dzidziso dzenhema, watopinda muzvivi, uye ziva pachena kuti chawangomirira chete ndiko kutongwa naMwari. Nokuti Mwari havangaregi kutonga vanotadza nokuponesa vakarurama vavo.